Hurumende inoti iri kugadzirisa matambudziko ari kukanganisa upfumi kubudikidza nekushayikwa kwemari yekunze munyika, izvo zvainoti zviri kuzoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha vanoti dambudziko remari munyika hachisi chinhu chitsva, uye hurumende inogara ichingoti iri kugadzirisa dambudziko iri asi pasina chinobuda.
Tinoziva isu kuti vamutuli vakaisa mitemo vaisa zvekare yainge ichinzi iyo ichange ichibetsera ufumi hweZimbabwe, kana kuti Zimbabwe ikwanise kunge ichiwana mari yokunze zvikakona kushanda. Ameno kuti rwendo runo mangoromera avangazenge vakuva nawo ndaapi kuti zvavari kutadza zvinge zvichiitika. Magetsi achishayikwa kudai zviri kutouraya ufumi hwenyika, kunyange maindastri acho akanzi avepo, kuchinge kuchishayikwa magetsi hakuna zvinoshanda. Saka zvinobvira kuzvinhu zvakawanda.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda iri kuBritain muzvare Chennai mutambasere vanotiwo kuvhurwa kwemusika wemari weReserve Bank of Zimbabwe auction floor sezviri kuvimbiswa nehurumende hakugadzirise dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze iri.
So zvinoda kugadziriswa mushonga unoshandiswa kurapa nyika yedu, mushonga wegood governance, mushonga wekuti kutongwa nekugadzirisa kweupfumi hwenyika zvigadziriswe zvakanaka. Otherwise tinoramba tichingova nechironda chatinenge tichiramba tichingoti hanhasi taisa bandeji, mangwana taisa imwe plastasin tichingodaro, asi hatisi kugadzirisa chikonzero. Zvakare takanangana nenyaya yeinterchange auction. Interchange auction iyi chinguri chatava nayo munyika, tichideedzera isusu kuti dai yashandisa rate iri kuzikanwa nemarket, rate iri kutaurwa nemarket, ndokuti tikwanise kunzi tine auction.
Nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo chinhu chinogara chichiitika kuti mukutanga kwegore roga roga mutengo wemari yekunze unokwira, sezvo kunenge kuine mari shoma iri kutenderera mumusika.
But normally panozovhurwa matobago auction floors mwedzi mishoma iri kuteera iyi, zvinoita kuti foreign exchange inflows munyika dziimprove. Izvo zvinobatsirawo zvakare kuunza a bit of stability pama foreign exchange markets. Butwo chimwe chakakosha ndechekujekesa kuti demand yemaus dollar iri kuramba ichikwira nenyaya yekuti vanhu vazhinji havana confidence nelocal currency. Economy yedu largely dollarized, probably more than 90%. Saka dollarization iri kuitika iri kuramba ichiita kuti demand remauser rirambe richikwira, ende kukwira kwedemand remauser kunoita kuti value yemaZimbabwe dollar, value yelocal currency inge ichiderera.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya, ava vanoti mari yekunze yanga ichiwanikwa munyika mukupera kwegore rapera uye kutanga kwegore rino ishoma zvikuru.
Chikonzero chii? Makambani ekuchera anenge avhara. Kuchera kunenge kwakunetsa kuchera seizvozvo yava mvura inenge yakunaya. Asi kamwaka yatabva iyi mvura haina kunyanya kunaya zvakanyanyisa zvekuti handigoni kuipomera sekutaro. Zvotarisazve chinhu chakaitika ipapo ndechekuti mitengo yezvicherwa yakadora zvakanyanyisisa.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei sezvo rave ndambirira hosha yemuura? Dr. Chitambara vanodzoka vachiti
kupera kwedambudziko rekupera simba kwemari yemuno hunge taikwanisa kuita sustain macroeconomic nemainstitutional reforms, hongu tamboona paitika improvement in terms of money supply growth. But also got even mainstitutional reforms ekureforma nekuita restructure even maparastatals nemamwe mapublic enterprises, nekuti hurumende inoramba ichirasikirwa nemari yakawanda through maparastatals nemapublic enterprises anenge asiri kufamba zvakanaka.
Hurumende yakazivisa kuti iri kugadzirisa dambudziko remari yekunze kuburikidza nekuvhura musika wemari yekunze, asi pataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti yazovhura here musika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe sezvanga zvakatarisirwa nhasi.